Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikumi 19 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti ichaburitsa gwaro rine mazita evanhu vachavhota. Mushure mekunge yaburitsa zviri pamutemo mazita evanhu vose vachakwikwidza. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kukundikana kuri kuita Zimbabwe Electoral Commission kuita basa rayo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo munongedzo mukuru wekuti komisheni iyi iri kukundikana kuita basa rayo nemazvo. Nyika dzepasi rose dzocherechedza mangwana zuva revapoteri pasi rose kana kuti World Refugees Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba vanoti commission yavo ichaburitsa gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota gore rino mushure mekunge commission iyi yaburitsa mazita evachakwikwidza muGovernment Gazette Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Mapato anopikisa munyika ari kuchema-chema kuti asati apiwa neZEC gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo asi Justice Chigumba vanoti vachiri kugeza gwaro revavhoti uye gwaro iri richatanga kupiwa vanhu vese vari kukwikwidza musarudzo Justice Chigumba vanoti panotove negwaro riripo iro rakaongororwa neveruzhinji uye rikashandiswa kunomination court vati gwaro iri ndiro rave kusukwa pasati paburiswa gwaro rekupedzisera Chigumba vati dambudziko rekuchema-chema riripo nekuti mamapato aida gwaro iri riri muchikamu chekuti rinogona kusandurwa zvekuti raizobuda risina kumira zvakanaka uye vakaona zvisingakodzeri kuvapa voters roll iri muchikamu ichi
chakanetsa pa voters roll rataive naro ndechekuti kune vana vemunyika ino vaiti vari kuda kuti tivape voters roll iroro rakagadzirwa nenzira yekuti vanokwanisa kuripidigura voriendesa kuruboshwe voripidigura voriendesa kurudyi chinonzi analyzable format isu ndokutaura kuti hazvigoni kuti tivape chinhu chatakanga tichiri kugeza
Vati pari zvino vave kutarisa gwaro revavhoti kubva kumatunhu ese pamwe nevakanyoresa vasati vaburisa gwaro rekupedzisera asi sachigaro verimwe sangano rinongorora sarudzo re-election resource center zvakare vari gweta vatrust manda vati zviri kuitwa neZEC zviri kunze kwemutemo nekuti gwaro revavhoti rinofanira kunge ravepo zuva resarudzo risati ratombodomwa
voters roll inofanira kupiwa mapolitical parties pavanoida panguva ipi zvavanoida uye futi inofanira kupiwa pachena kune akadomwa kuti achange akamirira constituency ipi panguva iyo election inenge yadomwa kuti ichaitwa musi wakati
vamanda vati zvinhu zvakanaka kuti dai ZEC yakangogadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro
saka zvinofanira kunge zvakakirinwa kukare kuti vanhu vapinde musarudzo vachiziva zviri muvoters roll ndosaka chifanira kupiwa vanhu iko zvino voters roll iyo kuita kuti kana paine munhu anoona sitira kirisipo anogona kushandisa mirawo yekuti riiswepo kana kuti kana paine anofanira kunge asipo poshandiswa futi mirawo yekuti ribviswe kuita kuti mangwana pasazoita mutauro wekuti ya maelection akabiridzirwa
zvichakadai vanhu vaswera vari chipatapata kutenga gwaro revavhoti risati rapepetwa kana kuti provisional voters roll kubva kuZEC uye vamwe vange vachipiwa ipapo asi vamwe vachinzi vazodzoka mukati memazuva maviri vanoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navawosh mencuve vahenry chimbiri ndemumwe avo vakwanisa kutenga gwaro revavhoti nhasi
unotanga wabadara inda badara $20. Inowa ndiyo mari yokuti ugwanise kupiwa National Voters Roll. Indanga ndisingade Constituents Voters Roll rikuita $10. Uye reward rikuita $2. Saka istatura National Voters Roll tida kuongorora kuti ndiro here Voters Roll chairo. Nekuti kasava naro zvinongona kutinetsa.
Vati vachada kuongorora kuti gwaro iri rinenge rine musiyano upi negwaro rekupedzisera zeki notarisirwa kuburisa muGovernment Gazette. Mazita evanhu vese vachakwikwidza musarudzo nguva ipi zvayo kubvira mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguchi.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kukundikana kuri kuita Zimbabwe Electoral Commission kuita basa rayo sezvinotarisirwa nebumbiro remitemo, munongedzo mukuru wekuti commission iyi iri kukundikana kuita basa rayo nemazvo. Pava nemibvunzo yakawanda iri kubvunzwa neveruzhinji pamusoro pemashandiro ecommission iyi. Tabata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Chepo ndechokuti ka even proclamation yacho yakataurwa kwana maelection vakaikurumidzira nokuti vakanga vasati vapedza kugadziridza dino vakataurira president because judge kumandu vakatitaurira isusu kuti vachataurira vapresident nguva yavanenge vagadzirira asi vakazvikurumidzira. Ndosaka ndivachiti afanika pane chinono chekutanga chepiri ndechokuti kana pane chitsotsi chinoitika pagara panoita chinono kuitira kuti tisishedere panguva yesarudzo zvigonzi zvanonoka kutaura. Saka ndofunga zvakangobata naizvozvo izvi.
Vamwewo vari kuti hanzi nomination court haifanirwa kutomboitika vanhu vasati vawana voters roll irori, ndizvo here zviri pamutemo?
Zvakatoitika hazvaifanirwa kuitika asi tauda kuti tinyatsozivisana vana vezimbabwe kuti pane zvinhu zvagara zvichaitwa nezano zvagara zviri muropa rezano chatinoti muchirungu DNA yacho. Saka vakanga vasingafanirwi kuita asi vakatozviita. Saka chavaka ndechekuti iko zvino tichi mhanya mhanya kunotsvaga voter fraud yacho kana irimo yemagetsi kana yemapepa kungoramba tichingochema chema hazvibatsiri nekuti judge kumbatotiwo zvivasati toda kudengenyeka kwenyika kuti madechinzasa asavapo.
Chimuri kuona here sevanokwanisa kuti vangapa vanhu vose vari kutsvaga voters roll nenguva?
Hazvikwanisike nokuti chekutanga ndechekuti pavakaisa bhajeti ravo re$200 million vasipuwa mari shoma shoma. Saka vichiminzi bhajeti ravo chaivo chairo vasina kubatsirwa neUNDP vaide vasina kukwanisa. Saka vakwanisi kuita vaise zvainzi nemapoka anopikisa ngaise electronic voters roll nokuti UINET chepiri munin'ina ndechekuti capacity yemuzeki haisi capacity yevanhu vanoziva nezvemaelectoral manage. Saka hazvishamisi kana vachakone vaivo vaine kudango tsvagira basa masoja isi nemacios yavo tsvagai vanhu vanogona basa. Saka capacity yacho havana.
Kuenda kwevanhu kumberi kubva zvino izvi nemamiriro azvakaita aya kwakunzi kudii, tochiita sei?
Right, vanhu ngavachitsigana kuti ngavazive kuti chakatadza kuchinjika hachichachinjiki pamutemo nokuti mutemo bumbiriro remutemo harivhumi. Asi maregulations nemabylaws anobatsira kuti mitemo igadzirike zvinokwanisa kuti chinjiki. Isusu ngatinangei mberi, vanopema-pema mavhoti vanokambena ngavachipinda munyimba nekuti yava nguva yekukambena.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vakoshese sarudzo dzemakanzura kubudikidza nekusarudza makanzura anogona kuita basa nemazvo sezvo budiriro yenyika ichitangira mumakanzuru. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya abuda pakuparurwa kweongorora yakaitwa nemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance ichishanda nemamwe masangano evagari iyo inoratidza kuti vanhu vazhinji munyika vanokoshesa sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika kudarika dzemakanzuru. Zvinonzi vanhu vakawanda munyika vanofunga kuti budiriro inobva kuparamende asi iko kuchigadzirwa mutemo apa budiriro yekuvakwa kwemigwagwa, dzimba, kuwanikwa kwemvura yakachena mumadhorobha zvichiitwa nemakanzuru. Vachitaura pakuparurwa kweongororo iyi muzvinafundo Davidson Muchadenyika, avo vakashanda nemura nemamwe masangano mukuita tsvagiridzo iyi, Varoti pasadzo dziriko mwedzi unouya, vanhu vanofanira kukurudzirwa kukoshesa kusarudza makanzuro ane ruzivo nezvekufambisa kwebasa remakanzuro kuita kuti budiriro ivemo munyika.
Ro nekuda kwechikonzero zvandingati maybe zviviri. One ndechekuti maservices atinowana on a daily basis atinoshandisa isu sevanhu anopuwa nemakanzuro. Saka zvazvinoreva ndechekuti isusu chinhu chakatikoshera chikuru chaicho chaicho ikanzuro. Saka zvinoreva kuti tinofanira kupa emphasis panyaya yekuelectwa kwemakanzerazi edu. Asi tichitarisa sarudzo yedu, more than 50% vanoti havakoshesi sarudzo dzemakanzuro, vanokoshesa sarudzo dzemamembers of parliament namapresidents. Ndopane dambudziko guru ratinofunga kuti tichienda kumberi uku, tikadzidzisawo maresidents edu, tikashandawo nemaresidents associations, tikashandawo nemacivil society organizations, vanogona kukurudzira maresidents kuti akwanise kunzwisisa kuti chinhu chakakosha kwavari chaivo ikanzuro yavo.
Mumwe wevatauri vange vachiongorora zvakabuda mutsvakiridzo iyi uye vari mutungamiriri weprogressive tears union of Zimbabwe vatakavafira zvovo vati dambudziko nderekuti vanhu vanokoshesa zvisina kukosha pasarudzo.
Funga pane dambudziko riripo pakuti tinokoshesa maMP naPresident tisiya macouncillors. Asi macouncillors ndo vanobata upenyu hwedu, education, mvura, sanitation. Saka tinoona sekuti vanhu dai vaitawo yatingati refocus pambotarisawo vanhu vanotungamirira, vanovamiririra palocal level. Saka zvinhu zvinokosha zvikuru kwazvo kuti even utungamiri huchizoenda kuna MP kana kupresident humbobvawo nepasi huchigadzirisa huchirukwa zvakanaka hozoenda kumusoro, asi hwamboratidza kuti kune chiedza nokugadzirisa matambudziko anowanikwa palocal level emvura, hutano nezvimwe zvakada namaroads at a local level.
Gweta rinoshanda riri mumasvingo, Muzvare Lucy Chivasa vanoti vanhu vazhinji havana ruzivo rwemabasa emakanzura nenhengo dzeparamende. Nekudaro vanoda dzidziso kuti vazive kuti kanzuro ndiyo musimboti webudiriro.
Kosha kuti mapato anoda kuvhoterwa vakoshese kodzero dzelocal governance, because vanhu vanovhoterwa vanofanira kuva vari vane quality yemaresults anodiwa, uyezve ivo vanovhota they also need to kuziva kuti basa rakanzela nderei, because most of them vanenge vachitofunga kuti MP ndi anofanira kuunza budiriro muarea mavo, of which anofanira kuva ari kanzela. And sezvabuda pasurvey yedu kuti most people don't really care who wins kucancel as long as ariwe kupolitical party kwavo ndozvavanenge vachikoshesa. But zvinozoita kuti service delivery isafe, because munhu anenge avhoterwa anenge asina capacity.
Ongororo iyi inonzi Local Government Election Survey Report inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu kubva muzana munyika vanoti mapato izve matongero enyika mazhinji haakoshesi sarudzo dzemakanzura sezvavanoita dzeparamende neemutungamiriri wenyika. Izvi zvinonzi zvinoita kuti mapato ayo angomirirwa nevanhu vasina ruzivo rwezvekufambisa kwebasa remakanzuro, izvo zvinokanganisa budiriro munyika. Ongororo iyi inoratidza zvakare kuti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu munyika kana vachisarudza makanzuro havatarisi kuti vanogona here basa, asi kuti vanotarisa kuti vabva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Meya weguta remasvingo vaHubert Fedze vati ongororo iyi yabudisa pachena zvakakosha zvinofanirwa kuzivikanwa nemunhu wese.
Chekutanga ripoti ndaifarira zvikuru, ende zvinhu zvakadai ngazvirambe zvichiendeka zvichiitwa nguva dzose. Zvokwadi kumakanzuro ndokune vanhu, ndo vanhu vanoda service. Kana president kwavari vatori muward, saka ndo vanoda service. Ndoda mvura yakachena, maramigwagwa inofambika, vanoda zvose zvinoita kuti upenyu hwavo hufambe zvakanaka. Nevazukuru vavo vaende kuchikoro, kana kuti vana vevazukuru vavo chaivo. Development yacho inotangira kuno kukanzuro. Kunyange zvazvo vanhu vanoti vanofunga, ndo vari kumusoro vanofunga zvedevelopment, asi kunozasi chaiko chaiko kuna makanzuro anenge asarudzo anosangana nevanhu vanoita zvavanoda, ndokunoita development yose.
Ongororo iyi inotiwo vanhu zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana vanofunga kuti sarudzo dziriko munyika mwedzi unouya dzinenge dzisina kuchena, vachiti Zimbabwe Electoral Commission ine divi rayakarerekera. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 15460 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318, nhamba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weChina vaXi Jinping vanoti vanovimba kuti North Korea neAmerica dzichazadzisa chibvumirano chadzakanyorerana pasi svondo rakapera pamusangano wakaitirwa muSingapore. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti pasi rose rine vapoteri mamiriyoni makumi matanhatu nemasere ane chidimbu vakamanikidzwa kutiza misha yavo nepamusana pehondo, mirizhonga pamwe nekutambudzwa. Apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya, nyaya yekushomeka kwemari iri kuramba ichinetsa zvopa kuti Reserve Bank of Zimbabwe inetsa nezvakanyanya nevemakambani, vamwe vachiti basa rekugovera vanhu mari yekunze ngariitwe nemabhanga. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vemabhizimisi munyika vari kuchema-chema nerekuti havasi kukwanisa kuwana mari kubva kuRBZ kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekuti varambe vachiita mabasa. Vaimbova gurukota rezvemari vari zvenhengo yebato rinopikisa reMDC Alliance vatenda ibiti vanoti vemabhizimisi vari panyanga dzamushore.
Munhu ari kutoallocate foreign currency is actually not the Reserve Bank. It's actually Chinamasa. Chinamasa ndiye ato allocations committee. Anotosainira kuti uyu ari kupiwa 20 million, uyu ari kupiwa 5 million, uyu ari kupiwa 200,000. Ikoko kukutadza economy because mari inowanikwa nevanhu vanotengesa zvinhu kunze, vangava vari mi vefodya, vangava vari maminers echrome, gold and so forth. So kana ndazvirimira fodya yangu ndofanira kuwana foreign currency, ndazvicherera goridhe rangu ndofanira kuwana foreign currency. Zvataingoita mukuru uyo weGNU wekuti waingoenda paATM uona 5,000, uona 10,000. So you cannot control. Once you watocontrol, watotadza, why are we arresting people's money? Because we have a pipeline for $2 billion. By pipeline, I'm talking of mari yema importers, vanotenga zvinhu zvekunze izviri kuproseswa. I'm talking mari yema exporters, yakatobhadharwa, vatengesa zvinhu zvavo kunze izviri kubhadharwa. Government must just keep away from business and let vanogadzira mari vogadzira mari, iyo zowana ma taxes. This is not the way to run the economy at all.
Nyaya yekushomeka kwemari iyi iri kuitawo kuti zvinhu munyika zvirambe zvichidhura. Sematauriro enyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Dambudziko ratinaro nderokuti mari yokunze kwenyika haisi kukwana maringe nezvinhu zviri kudiwa kuti zvitengwe kunze kwenyika. Mukatarisa first quarter ya 2017, mari inopinda munyika kubva mune zvatinotengesa ichitarisa nezvatinotenga kunze kwenyika inonzi iyo trade deficit yakakura ikapfuura 1.5 billion. Saka zvinorova izvo kuti mari yedu iri kuuya iyi haisi kukwanirana nekuda kwezvinhu zvatida kutenga kunze kwenyika. Saka makambani mazhinji akatomira ane nguva yakati kuti asi kuwana mari yokunze kwenyika vakangomira pamutsetse. Saka mutsetse uyu wakura, makambani aita nguva yakati rebei vamwe asi kutomboona mari iyoyo yokunze kwenyika nekuti yaakubatwa neReserve Bank vachiona kuti zvinhu zvinofanira kunge zvichitengwa zvinokosha zvakaita semafuta ndo zvinotanga kuwana mari iyoyo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Vanoti Zimbabwe yakwanisa kukwezva vekunze vakawanda kuti vazouchike mari dzavo munyika vachiti kubva zvavatora miko yekutungamira gore rapera vakwanisa kukwezva vemabhizimisi vanoda kuvamba mabhizimisi munyika emari inosvika mabhiriyoni gumi nematanhatu. Asi muzvina bhizimisi vari mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vanoti vekunze vanoda kutanga vaona zvabuda musarudzo.
Vanhu vazhinji vari kuda kuvhura mabhizimisi muZimbabwe vari kuchiri kuongorora. Nhamba yatiri kupuwa ivanhu vanenge vararudza chido, ende chido ichi chinozo enderera mberi kana vanyatsoongorora kuti takamira sei. America pano ezvinei uye kuNigeria misitika kuti vakauya vachiti vada kuvhura mabhizinesi, vane chido vada kuisa mabhiriyoni. Asi chido chicho hachina chazvachaita, nekuti vaongorora mamiriro akaita nyika vakaona kuti zvinonetsa.
Vabiti vanotenderana nemaonero aya.
Haungomuka kauchingoti taita $15 billion. It's an investment. It's a due diligence. Isusu vanogara imomo, we can't even get zuda chairo mubank. Last week, ndakawana $50 of my law firm. Yet in the hundreds of thousands, zemari evanhu. So the investor will wait. And kuna election, kai, no one will put his money. So daita kuti nyika ingoita stabilize, so that those who make money will create wealth. Because people at the end of the day, they just want happiness. They want to send their children to school. They want to go to on holiday to Durban or to Victoria Falls. That's all they want. Because akuna munakambo guta ne slogan. Nasi ndaguta, nasi. Slogan atachaya paipa, ndaguta, zudumbu kuda iso. So we are tired.
RBZ inoti irikoshesa kutengwa kwezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari uye kutengwa kwemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyika dzepasi rose dziri kucherechedza mangwana zuva revapoteri pasi rose, kana kuti World Refugees Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti vapoteri vakawanda muSouth Africa vachiri kubatwa senhapwa. Mo Blessing Mujoma anoti panyaya iyi.
Masangano akawanda anoona nezvevapoteri muSouth Africa anoti hapana chikonzero chekucherechedza zuva iri nepamusana pekuti South Africa haisi kuremekedza kodzero dzevapoteri. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum muSouth Africa vaGabriel Shumba vanoti muSouth Africa mune vanhu vanosvika zviuru mazana matatu vachiri kutsvaga upoteri, asi hurumende yeSouth Africa haisi kuda kuvapa magwaro uyewo haisi kuvabata zvakanaka.
Chikuru chatingataura takatarira dunhu remuno muSouthern Africa ndechokuti South Africa yangoramba yakaomesera vanotsvaga upoteri, nokuti vanhu vari kutsvaga upoteri muSouth Africa vanhu vakawandisa. Yakatosvika pakuindisiwa nyika iyi kumatare edzimhosva kusvikira yamanikidzwa kuvhura panotsvagigwa upoteri, kana kuti yatingati reception center iri kuCape Town. Zvinhu izvi zviri kuitika takatarira gwaro rinoi White Paper on International Migration riri kuuyisa zviga zvokuti kuti utsvage upoteri muSouth Africa unofanira kutsvakira paunenge uchipinda pamahombekombe enyika kana kuti pamaborders enyika. Saka vachabvisa mareception centers awa kubva mukati meSouth Africa kwakaita sekunana Desmond Tutu reception centers, zvobva zvabvisiwa zvoiswa kumacheto kwenyika. Zvese izvi zvichakanganisa zvikuru vanhu vanenge vachitsvaka upoteri muSouth Africa. Saka zvino zvatiri kutaura naminister zvakare, minister we Department of Home Affairs, kuti zvive zvinochinjwa parliament isati yatarira gwaro iri rewhite paper.
Vashumba vanoti nyika dzemuAfrica dzinofanira kugadzirisa matambudziko adzakatarisana nawo kuitira kuti mhuri dzayo dzirege kutizira kune dzimwe nyika uko dzinonotarisana nematambudziko akafanana nekubatwa zvisina hunhu mukati.
Tikatarira muZimbabwe kune vanhuwo vanobva kunyika dzakasiyana siyana vari kutongogara refugee center, vamwe vanongondeya munyika vachibva kunana DRC Somalia, vamwe vakatomirira kuuya kuno kuSouth Africa. Saka chikuru ndochokuziva kuti vana vanofanira kubahwa zvakanaka zvine hunhu. hazvirevi kuti munhu kana atiza kunyika kwake unenge achifanira kutarisirwa pasi kudarika vanogara kana kuti zvizvarwa zvemunyika yaanenge atizira.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reAfrica Diaspora Forum South Africa, Dr. Yo Koumba, vanoti zuva remangwana izuva rakatarwa neUnited Nations senzira yekucherechedza matambudziko anosangana nevapoteri munyika dzakasiyana-siyana, kusanganisira South Africa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Sikanyezile Moyo, vanoti kubva zvavakasvika muSouth Africa, dambudziko guru ravakatarisana naro nderekutadza kuwana magwaro kubva kubazi rinoona nezvemukati menyika.
Ini ndiri mumwe wandaka apply mapermits asi handisati ndambopindirwa. Ndaka apply muna October nanhasi handisati ndambowana permit yacho. Manje ndakunetsikana nemapurisa munzira, ndakunetsikana nekubasa, so handichaziva kuti ndoitei nenyaya yemapermit. Ndakaenda nekuhome affairs kunokwana kana asi handina kumbopindirwa.
South Africa ine vapoteri vanodarika mamiriyoni matanhatu vanobva kunyika dzinoti Burundi, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Nigeria, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Malawi nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zviri kuitika kuRussia kumitambo yeWorld Cup. MuGroup H, Japan yakunda Colombia 2-1. MuGroup H makare, Senegal yakunda Poland 2-1. Na 8 PM, Egypt iri kutamba neRussia muGroup A. Tombonoona kuti kusocial media kuri kunzi kudii.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yegwaro rekuvota revoters roll. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ni makoshori edini ndiri kufona ndiri kuHarare. Nyaya yevoters roll maonera tiri kuita ndeyekuti voters roll ndopane nyaya iyi, ndopane mwongo wemaelections emuZimbabwe. Saka zvapaine mwongo wemaelections emuZimbabwe, nyaya yekuti voters roll richibuda manje pari kuita nyaya pangove nekutsika tsika kuri kuitika, and of which we are almost experiencing what happened in 2013 whereby the voters roll vakazokwanisa kubuda chete only 24 hours before the election, if you still remember. Pakunonoka apapa nekuti ndopari kubikwa kuriga kwese kunenge kuchange kuchizoitika munyika yedu yeZimbabwe. Zeki yacho yava kutanga kutotyidzira vana veZimbabwe kuti kunyangwe zvichabuda muvoters roll, kunyangwe ma-illegalities yese anoitwa nezeki hazvikonzerese kuti maelections anga achimira. Isu vana veZimbabwe tiri kutaura kuti vava kutiyotsvidza zvakare zvakaitika muna 2008 muzva 27 June.
Muri kutaura naFungai Chidoko, ndiri muAbu Dhabi. Tinoda kutoona kuti vanotaura zvipi zvatinonzwawo, uye vanokoshesa here vana veZimbabwe vasiri kurarama vari munyika yavo saizvozvi. Amai Priscilla ngavagare pasi. Dai yakatobuda pachena kudhara taakutoiziva kuti waye vari kumboritenderedza kuti risabude kuvanhu. Ngaribude kuvanhu, vanhu vazive zvirimo zvakanyorwa kuti zviri kuenda zvakamira sei, pane kuti tinodzvanyirirwa mazuva mangana asara kuti vanhu vachienda kunovhota.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Musa kanganwe chirongwa chedu che Live Talk The Connection Youth Forum na Ntunga Milinkomo na 8 PM. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti ichaburitsa gwaro rine mazita evanhu vachavhota mushure mekunge yaburitsa zviri pamutemo mazita evanhu vose vachakwikwidza. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti kukundikana kuri kuita Zimbabwe Electoral Commission kuita basa rayo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo munongedzo mukuru wekuti komisheni iyi yakundikana kuita basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mangwana manheru anokuonekai. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku.